manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero anasi urumusi wechina unyana 23 2021. Makateerera ku studio 7 nepenyero yenya dzirikitika mu Zimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Kwanza kwa nesu mshirongwa chedu cha nasi. Dini jonga kandemi ili nishitepe nyurandiri kumba. Senzira yiku shizivirira kuchirwere cha COVID-19. Nishiti esu nesu mshirongwa chedu cha nasi. Watunga miri wenyika wakawanda kusanganisira vae masu nmunanga kwa. Wari kutawura nasi kumusangana we United Nations General Assembly.
Mwende mwana wanamkano utawuru zanda utawuru kudari zangangu fanana nukuti mumusha uleita dare wanu wanungana mwende mwende ya zine utu unaka na utu necha unacho unawana umkano utawuru zi katundu nupaku zine intra na nezi mumusha mako zaunoda utijinsu wiki
nyanzo mnyazo sumatunga ruwenye kazinote musangano we unga. Wakakosha ni pamusana pekutu uno pamuka na wakuzi ya zinu wakakosha zinenga zichitika pasiro sen. National Peace and Reconciliation Commission yoferefeta kakawa rikuitika kuchisumba nje. Kuumba kwe bato yijare Citizens Convergence for Change kusi muzamu tauro munyika. Indwe mimwe mistore na uzedu zanasi ichuya ukamuri chibakuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Mutungamiri wenyika vae Emmerson Mnangagwa vataura nasi pamberi pedare re United Nations General Assembly ku New York. Blessing Zulu Studio 7 anotipanya eno tevera.
Kwe makore maviri akateedzana, vamunangagwa vataura pamberi pedare re United Nations General Assembly pa video vari ku Zimbabwe nekuda kwechirwere che COVID-19. Vamunangagwa vaudza gungano iri kuti Zimbabwe iri kubudirira mukurwisa chirwere che COVID-19 kuburikidza nekutenga nhomba. Vakurudzirawo kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika yavo nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dziri mugungano reEuropean Union zvibviswe.
Sanctions will further question our capacity to respond to the pandemic for the good of our citizens. I am pleased to highlight that my government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights. This will afford the Special Rapporteur an opportunity to witness firsthand the devastating impact of these illegal sanctions on my country. We reiterate our call for the urgent and conditional removal of these illegal sanctions.
Nyika idzi dzinoti hadzina kutemera vanhu vemuZimbabwe zvirango asi kuti vatungamiri vehurumende vanotonga nedemo. Kunyange hazvo nyika yakatarisana nematambudziko aya, vamunangagwa vati hurumende yavo yakwanisa kuunza kugadzikana munyaya dzezveupfumi. Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vati handi chokwadi kuti zvirango zvakanangana nevashoma muhurumende.
Kana vachiti zvakatemerwa vakuru vashoma shoma, chandiona kuvabvunza pano apa nhasi ndechekuti maparasetals kana kuti makambani ehurumende akaiswa pazvirango zvaupfumi anosanganisira vana Reserve Bank of Zimbabwe namamwe ose iwayo maindividuals here. Kana kwavari vachiti these are selected individuals vezanu PF, toreva kuti mupfungwa mavo munoona dhokotera kuti ava examine vanoti vachakakwana here.
Asi vachipindura mtezeri wemutauriri wemDC Alliance ava Felix Mafa vati ZANU PF ndiyo yaunza zvirango nekutonga nedemo.
Ishiri ino muririre wayo ZANU PF yapererwa nepfungwa nemazano. Chine ma records kuti United Kingdom neAmerica neWest ndiyo ma traders mahombe ari kuisa mari ye COVID, ari kuisa mari ye humanitarian, ari kubatsira zvakawanda. Handizivi kuti izvozvo zviri kufamba sei nezuro uya vaingotaura kuti isakuwirirana neBritain. Saka hakuna masanction aripo baba. Kune ma targeted akaiswa vanhu vano vasingatevedzeri ma human rights nhubu.
Misangano yegore rino yakatanga nemusi wechipiri uye ichapera nemusi wemuvhuro svondo rinouya, apo pachataura vamiriri venyika dzisina kugadzikana pari zvino dzinoti North Korea, Myanmar, Guinea neAfghanistan. Dingindira regore rino rakanangana nekuunza tarisiro mune ramangwana kuburikidza nekuvaka hwaro wakasimba kuti nyika dzepasi rino dzibude mumatambudziko akakonzerwa nechirwere cheCOVID-19, kugadzirisawo nyaya yemamiriro ekunze uye kuremekedza kodzero dzevanhu nekuvandudza sangano reUnited Nations. Ndaramirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanhu vakawanda vanoti musangano weUnited Nations General Assembly kana kuti UNCA wakakosha zvikuru sezvo uchipa mukana wekugadzirisa matambudziko ari munyika dzakasiyana siyana. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzemitemo vaAlex Magaisa vati gungano reUNCA rakakosha sezvo richiunganidza vachungamiri venyika dzose vachitaurirana zvavanenge vachida kuti zvinzwikwe nevamwe zvinenge zvichinetsa nyika dzavo.
Rinounganidza nyika dzose, rinounganidzawo vatungamiri venyika dzose pamwe chete pagore vanosangana pane iyo inonzi United Nations General Assembly, pavanoungana vosanganawo vachitaurirana. Vanowana mukana, mumwe nemumwe wana mukana wekutaurawo zvaanoda kutaura kudare. Zvakangofanana nekuti mumusha munoita dare vanhu vanoungana, mumwe nemumwe hazvinei kuti hauna kana kuti nechaunacho, unowanawo mukana wekutaurawo zviri padununu pako zvinoenderana nezvemumusha mako zvaunoda kuti zvinzwike.
Asa Magaisa vanoti UNCA inofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti imirire nyika dzose, kwete kupa simba nyika dzinowana kudarika dzinoneseka seZimbabwe.
Rine zvinoda kuti zvigadziriswe kuti ringe richimirira vanhu vose kunyange vasina nevanazvo. Iko zvino rinenge rakarerekera kuti rinonyaya kupa simba kune vakapfuma. Nyika dzakapfuma, nyika dzinenge dziri kuita dzinonetseka sedzedu, dzinguru muvanhu vemomo. Saka pane zvinoda kuti zvigadzirwe. Asi gungano rakanaka chaizvo.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarissa Majuku vanotiwo UNCA yakakosha sezvo ichipa vatungamiri venyika mikana yekuzeya zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuti kuve nerunyararo pasi rose, kubudirira kwenyika uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuderedza urombo pasi rose.
Panenge pachisangana vatungamiriri ava, chimwe chezvinhu zvavanenge vachibatsirana kugadzirisa inyaya dzepeace and security, zvinhu zvakatarwa zvizvakwa nemisangano yakafamba United General Assembly. Inge ichiona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzakamira sei pasi rose, atingati mahuman rights. Tinyaya ringaita sanyaya dzakawandawanda dzinosanganisa nyaya dzekutovaka seukama mapartnerships, dzogadzisa nyaya dzejekerere pakati pevanhukadzi nevanhu varume, yatingati gender equality, nyaya dzekudzikisa urombo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Kwatayo vanotiwo UNCA yakakosha sezvo pasina nyika inogona kurarama iri yega.
Ndichiti vanhu vanorarama munyika kuburikidzawo nevanhu vavanenge vachidzidza navo, vakagarisana navo, vari kwakasiyana siyana. Ndozvamunyudzwa chinzi global village, kutengeserana nekutengeserana. kufambirana na kufambizana zvakawanda zvinenge zvichiitika kukopana nekukoperana vana vezimbabwe vanonga vachiuono vachibenefitawo zvinenge zvichiitika kune dzimwe nyika
mutauriri webato remvct vawitness dube vanoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanofanirwa kugadzirisa ukama hwezimbabwe nedzimwe nyika vachiteerera zviri kutaurwa nedzimwe nyika uye dzimwe nyika kuti dziteererewo vamunangagwa kuitira kuti zimbabwe ibudemo matambudziko ezveupfumi nezvematongerwo enyika
isusebato remdct dai zvaibvira mutungamiriri wenyika vamunangagwa vaitaura nekuzama kugadzirisa zvese zvinonetsa pakati penyika yedu yezimbabwe nedzimwewo nyika ivo vamunangagwa semutungamiriri wenyika vachiteerera zviri kutaura vamwe kuti tisvike pakugadzirisa matambudziko iwawo nedzimwe nyikawo dzichiteerera zviri kutaura ivo mutungamiriri wedu wenyika nekuti vana vezimbabwe vatambura nemamiririro akaita zvinhu pakati pezimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose
musangano weunited nations ndewechimakumi manomwe nematanhatu kubva zvawawambwa muna 1945 nenyika makumi mashanu neimwe chete mushure mehondo yechipiri yepasi rose ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
zvehutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mana kana kuti 340 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 4592 ukova vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi maviri nezvisere nemazana masere nevana kana kuti 128,804 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nezviviri nemazana matatu ane makumi mana nevasere kana kuti 2,992,348 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumi matatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 2,130,553 uwandu uhwu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi komisheni inoona nezverunyararo munyika yenational peace and reconciliation kana kuti NPRC inoti iri kuongorora zviri kukonzera gakava reminda kuchisumbanje mudunhu remanicaland rutendo mawere anotipa nyaya inotevera
mutauriri wenprc vaobert gutu vanoti nhengo dzekomishini yavo dzativa nemasvondo anosvika maviri dzichiongorora nyaya yekubviswa kwevanhu kuchisumbanje nevemabhizimusi makuru izvo zviri kukonzera mvonga mupopoto munzvimbo idzi
takatogara pano kudai pane matimu edu enprc vari kutoita wind up mainvestigation zvavari kuita kuchisumbanje kwava nemasvondo maviri apfuura tinova nematimu anosvika vanhu gumi nevashanu kana kudaudzira vakabva mumathematic committees akasiyana-siyana ecommission tine mathematic committee manomwe saka ose iwawo akamiririrwa mutimu dziri kuchisumbanje havasi kugumira kuchisumbanje vakasvika futi kumarangi unga pane nyaya dzemarangi unodzibvunzako dzemadhiamuzini zvakadaro saka matimu edawa atori pagraund izvozvo
kunzvimbo yechisumbanje vagari vekuchinyamukwakwa vari kunetsana nekambani yegreen fuel iyo iri kuvatorera minda nepavagere ichiti inoda kurima nzimbe kambani yakapiwa mvumo iyi nehurumende vagutu vati kana commission yavo yaongorora nekuunganidza zvese zvainenge yawana ichazivisa zvainokurudzira secommission kuitira kuti kusawirirana uko kugadziriswe.
Vanongodzoka vachitipa report, commission inoitawo meeting nechimbichimbi pozenge pachibudiswa kana marecommendation atine tichiita tichimabudisa nenzira dzatinokwanga tichiita maererano nemashandiro atinoita.
Mumwe mugari wekuchinya mukwakwa vajerimoyana vaudza Studio 7 kuti commission yeNPRC yakasvika kunzvimbo yavo ikataura nevagari ichivabvunzurudza zviri kukonzera gakava pakati pevagari nekambani iri kurima nzimbe munzvimbo iyi.
Kauya vachitaura izvo kuti tauya pano asi vatauriro vaita vaiti kwanzi tukubva nekosi yapurezidendi zvichemo zvekuno kuchisumba nechamukwakwa zvanetsa chaizvo, saka tauya tinzwe nyaya dzenyu kuti zvakafamba sei. Teni tobva tataura navo tichivapa zvese zvakaitika kubva pakutanga kusvika ipapo pavakasvika. Then vobva vati izvo isusu zvatakuita mangwana the following day tatora statement one by one and zveshuwa vakaita 3 days sekutora statement varimo muno muchiyongwakwa.
Vamoyana vatiwo komishini yakavimbisa kuti ichadzoka zvakare kuzovazivisa zvainenge yawana uye zvavanenge vachikurudzira kuti zviitwe senzira yekugadzirisa dambudziko iri. Mutauriri weGreen Fuel Muzvare Merit Rumema vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vanga vakabatikana nemusangano wavanga vari kupinda. Mune imwewo nyaya, sangano rakazvimirira rinoona nezverunyararo reNational Transitional Justice Working Group kana kuti NTJWG rinoti ranyorera NPRC kuti iferefete kuti ndiana akaba dombo rekurangarira vafi rakaiswa kusilobela kupera kwanyamavhuvhu rikawanikwa risiko musi wa1 Gunyana. Murongi wemabasa muNTJWG vaFortune Kuhudzewe vanoti akasike kutanga izvi zvichiitika.
Harisi dombo rekutanga ratanga kupazwa kana kubiwa, rinenge raiswa nemanharaunda kuti varangarire vanhu vakatsakatika kana vanhu vakakuwara nguva yegukura hundi. Muna Mei wegore rino rimwe dombo rakaita seiroro rakanga raiswa kuBalagwe nenharaunda yeBalagwe rakamuka futi rakabiwa rakapwanywa pwanywa. Izvozvi ndozvatanga tichiti kurudzira kuti NPRC inge ichiongorora nekutarisisa kuti zvinhu izvi zviri kukonzereswa nanani kuti vanhu ivava vatongwe pamutemo zvinoenderana nemitemo yedu yemuZimbabwe.
Vagutu vaudza Studio 7 kuti komiti yavo haisati yatambira tsamba iyi uye ikatambira tsamba iyi ichaongorora zvainenge yaudzwa.
Taura kudai my commissioners at commissioners level hatisati taiona, asi hazvirevi kuti haisati yasvika. Asi kana patinongozoudzwa nezvayo ndinoda kuvimbisa vateereri kuti hapana complaint yatinonzwa, tobva tangoikandira hoko. Kompleni yose yatinogamuchira yatinotambira inoongororwa.
Dombo iri raive raiswa zvinyorwa senzira yekurangarira vanhu 12 vakapambwa vakatsakatika munandira 1985 panguva yegukura hundi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaibo vemutungamiri wechurchi vaHussein Habre vakanzi nedare redzimhosva varipe muna 2017 mamiriyoni nemamiriyoni emadhora vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo mushure mekuwanikwa vaine mhosva idzi. Kusvika pakafa waHabre muna Nyamavhuvhu vanhu vakanzi varipe vanga vasati vawana kana kobiri zvaro. Asi magweta eAfrican Union akapinda muchadhi musi wa15 Gunyana ndokusangana nemagweta evanhu vakatyorerwa kodzero dzavo paine chinangwa chekuumba homwe yemari ichashandiswa kuripa vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo vanodarika zviuru zvinomwe. Vanhu ava vakatyorerwa kodzero dzavo kubva muna 1982 kusvika muna 1990 apo vaHabre vaive panyanga. Ongororo ichangobva kuitwa inoratidza kuti madzimai akazvitakura anenge akabayiwa nhomba yeCOVID-19 anoita kuti mwana ari mudumbu adzivirirwewo kuchirwere cheCOVID-19. Izvi zvaburiswa nenyanzvi dzeutano pachikoro chepamusorosoro cheGrossman School of Medicine chiri muNew York. Nyanzvi idzi dzakaongorora vana vachangozvarwa 36 uye vana mai vavo vakabaiwa nhomba kaviri yePfizer kana Moderna vachine pamuviri vakakwanisa kuona kuti vana vese vakanga vaberekwa ava vaive nemishonga inodzivirira kubatwa neCOVID-19 mumiviri yavo apo vakazvarwa. Vamwe vanongorora zvematongerwo enyika pamwe nevemubato rinopikisa reMDC Alliance vanoona sekunge bato riri kutonga rezano PF riri kufurufusha MDC Alliance kuburikidza nekuita mabhinda uko akasiyana siyana ekurwadzisa bato rinopikisa iri. Vanhu ava vanoti zano PF iri kutokonya MDC Alliance kuburikidza nekupindira mukutorwa kwemuzinda webato iri neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora, kudzingwa kwenhengo dzeparamende nemakanzuru pamwe nekurambidzwa kuita misangano kwenhengo dzebato iri. Izviwo zvinotevera kuziviswa svondo rino kwebato idzva runonzi Citizens Convergence for Change kana kuti CCC. Vamwe vari kuti bato idzva iri ndehumwe hweurongwa hwezano PF hwekukanganisa mashandiro eMDC Alliance, sezvo bato rinopikisa iri riine urongwa hwakaparurwa nemutungamiri waro vaNelson Chamisa unonziwo Citizens Convergence for Change kana kuti CCC. Pamusoro pezvo vatsigiri veMDC Alliance vanozivikanwa vachishambadza mutungamiri wavo vachamisa vachiti chamisa chete chete kana kuti CCC. Asi vezano PF vanoti MDC Alliance iri kuvazora mafuta enguruve yavasina kudya sezvo vasinei nekuumbwa kwebato idzva iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Srachiwayo pamwe nenhengo yezano PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaSrachiwayo kuti vanoti kudii nekuumbwa kwebato idzva iri.
Aiwa isu sebato takamira semusangangwena, takamira pavanhu, asi dambudziko ratiri kuita inyaya yevanopepesheka nekuda kubata-bata pese pese kurwisa vamwe vanhu. Ndodambudzikora taita, saka vari kuda kuedza nepese kwavanogona. Vakatanga nemukomana Dhaki, vakaona zvisikubuda zvakuita zvekukirira tumwe tumapolitical parties. Aiwa ikodzero yavo, ngavaite mapolitical parties avo, vati project yedu haikwanisi kudisturbwa nekuti hanzi pazoita munhu akada azotora zita reproject yedu nesofa. Vanhu vezimbabwe vanoziva vatungamiriri wavo, vanhu vezimbabwe vanoziva bato ravo, vanoziva vanhu vanovakwanisa kuvatungamirira kuenda kukena.
VaGakanje, manzwa mashoko ataurwa navaSrachiwayo nemashoko ari kungobudawo ekunzi Zanu PF ndo yakatungamira kuumbwa kwebato idzva reCitizens Convergence for Change, munoti?
Maita basa mukoma. Dambudziko rine vakomana veMDC Alliance nderekuti havafungi. Citizens Convergence for Change anongova mazwi matatu echirungu anogona kushandiswa nemunhu upi zvake anorarama munyika. Saka kana paita munhu aregister bato rake rezvematongerwo enyika achishandisa mavara matatu asiri eMDC Alliance, aya mazwi achembera mazwi akatanga kushandiswa kubva chirungu chichigadzirwa. Izwi rekuti change harisira nhasi, izwi rekuti citizen harisira nhasi. Saka kana vaakupindwa nemweya wokuti munhu abatanidza mavara matatu avanofarira voti neavo, zvinoreva kuti havana kufungwa. Oraiti, dai zvichiita ngavachitiunganidzira mazwi ese echirungu avanofunga kuti anobhironga to MDC Alliance, then voenda vono aregista. Vanhu vasina zano, vanhu vasingazive kwavari kuenda, vanhu vane chinunu, vanhu vasina kurongeka, ndo zvichaita kuti vafe vasina kutonga nyika izvozvo.
vaSrachiwayo, munoti nemashoko avaGakanje?
Aiwa, ngazvinge zvakajeka kumhuri yeZimbabwe kuti Citizens Convergence for Change iprogram kana campaign agenda yakasetwa nebato reMDC Alliance nemutungamiriri vaNelson Chamisa vachiparura hwaro hwe2021 agenda muna January gore rino. VaChamisa vakaparura five agenda program, kusanganisira the people's agenda, government agenda, the reform agenda, the citizens convergence agenda and the global agenda. So citizens convergence itori agenda itori program yatikutofamba nayo kuti aiwa ngatiungane ngatinge tichisa musoro pamwechete ngatinge tichibva kwakasiyana siyana patiri tigadzise zvinhu zvedu sevana veZimbabwe ndo dingindira redu ratikufamba naro padingindira 5 ese akaparwa nemukuru wedu mukuru president wedu Nelson Chamisa saka haisinyaya kuti hanzi isusu tiri kuti citizen convergence itari bato no harisi itari bato redu bato redu rinonzi MDC Alliance ichitinavana president Nelson Chamisa saka asi citizen convergence iprogram iri kuitwa nevana vaZimbabwe iprogram iri kufambira mberi nenyika yese kusanganisira nevakudiaspora vari kuungana pamwe
Vagakanje tinonzwa kuti muZimbabwe mapato haanyoreswe nezekisa zvakaona zvakaitwa nebato reCCC asi ndopari kuzobva pfungwa yekuti ZANU-PF iri kuda kukanganisa MDC Alliance munoti nenyaya yekunyoreswa kwemapato
zveki ndiyo inorejesa mapato aya saka vanhu vanorejesa vanotoita nguva ichiripo senziro gara yatema mukoma jonga saka haisinyoreswi asi kuti dai iri kunzi iri zita ravo Asi iwo anachamisa izvo vanozvitumidza kuti MDC Alliance. Saka zvere kuti Citizens Convergence for Change vari kuti ndiravo pakudi iwo vari MDC Alliance.
Vasati wai, imiwo sebato chii chiri kuita kuti munonoke kuzivisa zita ramuchazoshandisa musarudzo.
Vajonga, chinhu chachisi chinhu chidiki ichi, hachisi chinhu chepasi pemudhichi, akasika takishopu, ibato rinotonga nyika yeZimbabwe, ibato rakabata nyika yeZimbabwe, chinhu chevanhu, vana veZimbabwe ndo vanofanira kutaura zvinofanira kuitwa, hatiudzwiri kuti nevanhu veZANU-PF kana kuudzirwa natakishopu.
Vagakanje, kune vamwe vari kuti ZANU-PF iri kufara zvikuru nekuumbwa kwebato irori reCitizens Convergence for Change, munoti?
ZANU-PF semusangano. Hauna nguva yekupemberera kumuswa kwerimwe bato. Kana kuine vanhu vakapemberera kumuswa kwerimwe bato, vanhu vari kupemberera kuti munyika muno mune kuzvitonga kuzere. Hakuna zveimwe nyika ine mapato akawanda seZimbabwe. Izvozvo chete zvekuti kune mapato akawandisa muZimbabwe. Zvinoreva kuti political space yakavhurika. Zvinoreva kuti political space yedu haina kumbunyikidzwa. Saka vana veZimbabwe havarambidzwe kufarira hurumende ZANU-PF inovatendera kuti vavhure mapato ezvematongerwe nyika pavanoda.
Avanga vari nhengo yeZANU-PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Manzwo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaPhilip Tshachiwayo. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7.
Studio 7, tibate na 7 PM, pama saisai anoti 909 AM, 4930-6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazwa ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pama saisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vatungamiri venyika vakawanda kusanganisira vaEmerson Mnangagwa vari kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musangano weUnited Nations General Assembly wakakosha nekuti unopa mukana wekuziya zvinhu zvakakosha zvinenge zvichiitika pasi rose. National Peace and Reconciliation Commission yoferefeta gakava riri kuitika kuchisumba nje. Kuumbwa kwebato idzva reCitizens Convergence for Change kusimudza mutauro munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kuzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Wala mugela ku Studio 7, Musithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi yasemelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo. Kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula kuwona lo msakazo. Sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village wochief Sikhobokhobo eNkayi. Yena okubandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hey, zinzima lapha eNkayi zakithi. Sikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akuba mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla zifona ezitolo. Njalo silenhlelo ezidelisayo thina lapha e-Amhawadiyami siselisa i-WorldV. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalifani. Abantu basale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo lilithana kakhulu. Ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzafuza kanani. Emasimini yakho akukuhle. Ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje khathesi amabele esaqala ukuwalima esewonakele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla ngoba nabakhethayo
indlela engiziwa ngayo kwenziwa ngefanele sibili ngoba abantu labana bafika balikuthelele bathi lingaliqambane ngokazama kwenu ukuthi olambe kakhulu ngizami ngokulambelana kwenu iqambe labo bebuza ukuthi lisinise yini ukuthi kani uyalamba ukudlula abanye akukho engingene kunayo enamba yesikinayo. So abantu babe beqambana bangaze baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-50 ezibesini bathatha abangu-25 bathatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela efay kodwa khona kuthana ukuthi abanye abantu bayasala ngaphandle. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewezivizi laba babuye last year ngo-2018 ngo-December bathi bazanika abantu imali for 4 months ukuthi sengajanuary February March azizange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December langojanuary ekamashi imali yabuya ngo-June ba-23 azabisa elo-February labuya ngo-June ba-23 azabisa ekamashi ayizange yabuye. Kwaze kwafika uDisemba 2019. Basethe bebuya ngoDisemba 2019 bafika bathi sebenokudla imali kayiseli. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukuthetha abantu labana abahosi abebevele bebenefitha laphana kusela amadola. Sendelana amasawu. Ithi lami umuntu eke wasela idola akusamelanga azize inezo. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengaseli. Sikhangelele ukuthi ongazange afela idola sekumelasela ini. Yiyo indlela elikhulu ukuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engisabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade kuyini? month of December, the Kola Valley Amade, the cooking oil, April, 10 months, we are the Kola Valley Irai, the cooking oil, April. And we're going to see this month, the Kola Kitty Rai, the Rakia returns, and the Kamade Rai, the cooking oil. After the little bit of the same, the Lamabo and the Kitty, the Kitty, the Kitty, December, January, and February.
Ogovela, who will mend it?
I see my father, who is the last student. As one of the things, so, and it's the last student. So, when the development is not the development,
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku ward 5 esiphunyuka ko Chief Sikhobokhobo enkayi njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe. Namukela kwesiphathelane labesifazana sixoxa no-Councillor Sikhululekile Moyo waka ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandlali MTC. U-Councillor Moyo yena osowethekelela amazwe ambalwa usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okokuqala ngike ngavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization Sweden esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, loku-exchange ama-programs ukuthi labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngokulizwe lelane besikulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sahamba mhlaka 13 September, saphendula 27 November. Sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransport abantu layo imota zabo ende kuthi engifela ukuthi ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa ibenzela ukuthi ifiwe laba lama-challenges of ifiweni for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda, leplantry, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egaya i-biogas, siyenza iplant yona leyo, sesihlanganisa izibi zethu bezanamazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye isuku bethu izibi seziphelile azikho, kwathi singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sihle xa kuthi seyihlanganile singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-used oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khane i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi buyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi kuma-next elections zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke, ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi. Lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local governments. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana ngamanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana, akutsho ukuthi lokungaphi ungaphi ama-problems ethu abe nganayala ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius sesiyimbethe bile-gesta bibila khona, esibonisa ukuthi bona seba-richa sebe-above 50% if in your representation in their local government. So ukuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kusho ukuthi 15 yonale bahle basize sama-seats for women, kumele kube le-women labo-young ladies khona lapho. Kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi lenani elidlulile abantu ngokulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasincedi.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo kaward 17 koBulawayo ePhumula le-Hyde Park. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesiNdebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukhani.
Ye, ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lolu?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu, mhlawumbe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobho lenotha koBulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besiVenda, kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobho lakoBulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo inoba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni, especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority, angaka kuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali yasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi ukwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezazilayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chivundule, amabala afana labo Matabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa, khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye, manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo tshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana esithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kathi baningi ngitsho labalweli abalwa impi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo kulaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo bona abapha amabizo la, njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khonaphana babe bekhona abantu besinambiya, babe bekhona abantu besikhalangeni, kodwa bese besipha amabizo esiNdebele. Ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho yokuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into into zoke zinenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonisa ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa so kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesa ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde umgwaqo lwana osuka kobulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthayi thibuntu lerode nalwana umgwaqo lolwana ngoba yindlela uthi ubuntu lahamba ngayo esuka kobulawayo esiye plumtree so kuqakathekile ukuthi izenzane indlela zitinke kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba la bantwana kathesi kuyizinto esizifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela kukhona sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi ukhona kolunye uhlelo olulodwa but kolunye uhlelo lungekho but amadorobha afana le-Plumtree Town i-Plumtree Town kufanele ukuthi be-100% isikhalangakoga kube isikhalangakuphela e-Plumtree Town ngoba i-Plumtree Town yinkaba noma ngithi insika yasesikhalangeni kobulawayo njengoba ngisithi kule ndawo efana labo okamile abantu ukamilana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokwani ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho
hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babugazi
lo-ke ngumnumzana Difa wajabi bhango odabuka ePlumtree ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lilayo
izakhamizi zemaphandleni zithi indlala ilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usipha loludaba ngugcweleyo
izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla ngurhulumente kanye lenhlanganiso yeWorld Food Programme WFP kodwa lokhu ukudla kutholwa ngabagugileyo kanye labaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawane egwanda futhi ukungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekujiye iningi libhekane lendlala embi
langapho siyafa ngendlala phele nzima abanye bayaholi abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi vele hawu kwakuqedakala kukhanya into ziyadura kakhulu zila indlala impuphu iyadura imali yangikhona vele kasila abanye asisebenzi songuhlala ekhaya imali yangikhona siyayithola ngapho
amazwi akhathekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gibson Spanda othi abenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
ade ngabe into zinzima zinzima straightini so lalapho elibona khona lingasithumela anything sokulisidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moyo uthi into engempahla ezitolo igubhuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise
idlala isibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakula nto ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikwenze sikuthini indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima nkobe lime kathi ezingezulu loleli ekhona ebantwini la
ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala
simo sendlala kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye omali yasaungakwazibona 10 kg yafika kubo-110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbe zingabuya njalo ziphathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o-10 kg thina zilezi muli nxa uthenge kuyi-10 kg nge-100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi sungcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP
indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhe le engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyana ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hhayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
inhlanganiso World Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisiyagalombili badinga uncedo lokudla. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Abet Ncube.
Liyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Litshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isilesikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003, sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Sigoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho sikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi baba ngama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona, ama-communities abo. Behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho umhlanganiso wethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils, as in the i-council yona wayo, i-city council, sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo labo esithi ngama-leadership trainings, labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imbono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala koBulawayo, emhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo abangabomi, abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT, uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsiminfo@nydt.com, youthsiminfo@nydt.com. Kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela, uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi ele-email elithi youthsiminfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lo muntu ezabaphendula ebatshenge ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama youth akuZANU PF, silawa ama youth aku-NDCT, silawa ama youth aku-NDC Alliance, silawa ama youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo zeZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebebesilwa ngoba wonke umuntu lomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi lelayo.
Manje ke silalele ke umculo we Black Mambazo othi ungikhumbule.
Kumbula
ngosi ya, umculo we Black Mambazo.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengesukunye. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.